kuti imari yakaparwa nehurumende ichasendwa this year. Saka pavanenge vakushandisa mari iyi kunyanya mwedzi uno watiri muna September kuenda muna October mvura yakunonaya vechienda kuagriculture sector under command Mpfumvudza agriculture. Mari iyo ichapiwa macontractors vanova vanozonotenga mainput kutisupplya kuvanhu. Saka pakutenga ipapapa ndo panekanyonganyonga reti yoita chamuramba mhuri. Pari zvino inonga yakadidzikamire nekuti vanga vakamira kubhadhara. Zvakare nyaya yekuendesa mari kumaconstruction work.
Mungapa muenzaniso here ipapo vamugano?
Marodhi iko kumadhemu vanonge vakumhanyisa nemvura. Saka mari iyoyo yechingopinda mumaketi inotarisa kuti reti ichatiza zvakanyanya. Rimwe dambudziko riripo nderekuti masalari aripowa macivil servants mashomanana chaizvo. Apa zvaakudiwa nemushandi ingadai maschool fees ingadai mari dzemaunivhesiti dzavakaona dzasimuka zvakanyanya. Saka iriski zvakare nekuti hurumende ichamanikidzwa wabhadhara mari iri nani nekuti igona tovaramba ichibhadhara lowest paid civil servant 35,000 RPGS isingaverenge 175 US year. Nekuti iyo ya 175 US haifana zvichiripo nekuti inotingobhadhara maroom 2 waidentity munhu osara akamira ne 35,000 RPGS isingakwanisi kumuraramisa mwedzi wese. Saka hurumende ichamanikidzwa kutora pa2 trillion dollars kuti iwedze vashandi mari. Zvoita futi kuti vachapiwa mari vakuti havatendi Zimbabwean dollar vachanotenga US dollar reduty futi. Saka stability yavari kutaura iyi vari mhaya naye tinoiti fake stability. Zvakafana nekuti munoinamese pamusanyo semhuri mechipinda kuseva chikafu muchifamba muchiudza nyika kuti tine chikafu chitakacheva chiri mupandiri medu yeti chirimo nekuti makamira kudya muri kutsanya. Kana muchabva pamutsanyo mukachipedza nemazuva maviri ndo zviri kuistability dzavanayo vakamira kubhadhara asi havagoni kuramba vakamira kubhadhara nekuti ichauraya chii mabusinesses. Zvakare zvichiita kuti zvirongwa zvehurumende zvisafamba zvakare.
Semaonero enyu pangaitwe sei kugadzirisa dambudziko rezveupfumiri?
Hurumende yavasi kutora maadvert atokuvapa zvizere ndofunga mbudzi wakanaka paizvozvo nekuti vari kudzira nemasymptoms. Nyaya iyi tinayo yekutanga ndeye production. Saka tikamira kubhadhara makontraktazi chete hazvikwanisi kugadzira dambudziko repagiraundi reproduction. Production haisi kufamba nekuti nyika yeti madistortions. Ndiye ani ane shungu dzekuenda kuproduction kana iziva kuti akaona mari pamusika hurumende foreign currency anokwanisa kunoitengesa kumusika mutema.